Vachitaura kukomiti iyi nezuro mukuru wemuwadhi inochengetwa vanorwara nepfungwa amai Magis Chisango vakataurira komiti iyi kuti vari kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushayikwa kwemishonga zvekudya nhumbi dzekupfeka nemagumbeze. Amai Chisango vakati varwere gumi nevatatu vari kurara pamibhedha isina mametiresi. Vakatiwo vashandi vanoshanda muwadhi umu vashoma zvikuru sezvinotarisirwa. Pari zvino pane gumi asi vanotarisirwa kuve makumi maviri nevashanu.
Shortage of staff yakanyanyisa. Post staff yatinayo is about half the staff yatofanonge tinayo. Tikatozoadmita futi to full capacity wodi yedu yefoti. We even need more, but for now atisvika yedu ipapo.
Amai Chisango vane dambudziko guru kusachengetedzwa kwana mukoti kuvarwere vepfungwa sezvo vachikwanisa kungoita mirizhonga nguva dzisingatarisirwe. Pari zvino vanoti havasi kuchengetedzwa uye magonhi emunochengeterwa varwere vepfungwa akawanda haachashanda.
My doors they are down, ada kugadziriswa. Atina security officers kuti vange vari department as would be with the psych unit. And fence yedu kuseruko futi iri very low kuti vanongojamba vachitiza vachienda. Saka patient akatiza nomuchira kuti anomhanyira muroad akanotsikwa nemota. Izvinezvi tine challenge. Tingangoti half of the drugs that we are supposed to be using hakuna. Atina wacho mamwe atori in limited stock.
Izvi zvakabata-bata mukuru wekomiti amai Good Luck Kwaramba vakati vachaendesa nyaya yekuipa kwezvinhu muwadhi yevanorwara nepfungwa kuparamende nekukurumidza.
Isu zvatinoita tinonyora ripoti. Antinomunona, tinonyora ripoti todibheta nyaya iyi muparamende. Saka inopedzisira yatosvika kwavati vanhu vewelfare ivavo.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende mubatanidzwa Dr. Henry Madzorere vatenda kuti mari dzebhajeti dziri kupiwa bazi rezveutano hadzisi kukwana. Dr. Madzorere vatiwo vanhu vakawanda munyika vave kurwara nezvirwere zvepfungwa nenyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi. Muhurukuro yakamboitwa neStudio 7, Dr. Sekai Niwachiwa, vanove nyanzvi yezvirwere zvepfungwa, vachishanda nechipatara cheparirenyatwa, vanoti vamwe vanorwara nezvirwere zvepfungwa, vanoguma vazviuraya kana vakasawana rubatsiro. Zvichakadaro, amai Kwaramba vanoti zvinoshamisa kuti pachipatara chemuchinoi hapana mvura pamwe nemafuta edzimotokari.
Nyaya yezesa. Yatishungudza zvikuru nini yaye fuel kuti vanhu vangashaika mafuel kuti vanhu vati vafambe vachiya kubasa vachinouya vachiya kuzorapa vanhu. Tabatwa zvakadini yaye mvura kuti chipata chakakora kudai provincial hospital injinoi kuti ingadzingashaye mvura. Zvinhu zvatinetsa zvikuru nenyaya yepsychiatric unit kuti muzve vanhu vanoshanda basa nevanhu here vane pfungwa dzakarasika vanogona kana ngokuvadzwa asi pagoshaya security pagoshaya dzimba dzokuti vanhu vavakirwe hazvinhu zvatibata-bata zvikuru. Nenyaya yechikafu tingavape chikafu chinovakwanira ndazvo kuti vanopiwa mapiritsi avanopiwa mapiritsi ekuti vanofanira kunge vachidya.
Zvinonziwo hama dzevanhu vanenge varapwa muwadhi umu havasi kuuya kuzotora hama dzavo zvekuti pane varwere vashanu vapora asi vasati vatorwa. Izvi zvakatsigirwa nemumwe murwere anoti akanzi aende kumba svondo rapera asi hama dzake hadzisati dzauya kuzomutora.
Takadzisaja vachitakashaya vatesi kuti mafuta amutadzina mafuta uchiyegoni vaastrikonminity ati afternoon atuna vamtuyestat.
Nyaya yekudzimwa kwemagetsi inonzi inoita kuti vamwe varwere varare vachitonhorwa vasina hembe sezvo vachityirwa kuti vanozvisungirira apo vanenge vari mumipanda yakatsaurwa. Vamwe varwere vari pachipatara chemuchinoi vanobva kunzvimbo dziri kure dzakaita semutoko, Chivhu nemasvingo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.